mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokumbira hurumende kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno pamusoro pevamapato ezvematongerwo enyika vari kunetsa pazvikoro zvizhinji. Bato reMDC rinoti dzimwe nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzakasungwa nezuro muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti vasevhi yakasukuwere vasashatirisa vanhu nokupinza nyaya yegukura hundi mukutsvaka kwavo rutsigiro musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakanyorera kubazi redzidzo yepasi richiti mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kukanganisa zvedzidzo muzvikoro achimanikidza vana vechikoro nevarayiridzi kuti vaende kumisangano yezvematongerwo enyika. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo raendesa tsamba kubazi rezvedzidzo richikumbira kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno sezvo mamwe mapato achiitira misangano yavo muzvikoro. Ngatinzwe vamasaraure vachitsanangura.
Tanyora gwaro tichizivisa hurumende kuti varayiridzi vari kuti zvikoro hamuchisina rugare, hamuchisina rusununguko nenyaya yezvematongerwo enyika. Tiri kuona mapoliticians akupinda muzvikoro vachitora vana vachivaendesa kumarali, vachida kutotora varayiridzi vachivaendesa kumarali. Zvikoro zvacho kudzidza kuchitomiswa. Saka tiri kuona upfenyu hwevanhu hwava papfumvu. Taona makesis anodarika 567 ezvikoro zviri kushandiswa kana kuraswa kwevarayiridzi, kuthreatenwa kudzingwa mabasa nezvimwe zvakadaro nemamembers ecommunity. Saka taziisa hurumende kuti musi wa18 July mamembers edu ari kuti haachakwanisi kunge achienda mabasa for their own security, for their own safety. Tirikutarisirawo kuti hurumende ichabatana nesu panyaya iyi, tiite donzo rimwe chete rekuchengetedza upenyu hwevarayiridzi vedu, upenyu hwevana vedu nekusefiti yezvikoro zvedu neschool property yese. Nekuti zvikoro zvimwe zviri kutowanwa zvichiparadzwa vanhu vachishandisa zvematongerwo enyika.
Vamasaraure, sezvo kufambidzana kwenyu nehurumende kuchiita sekunonetsa, munofunga kuti hurumende ichanzwa chichemo chenyu here?
Tine tarisiro yakakura yekuti permanent secretary vatavela mushure mekukonsulta nevamwe vachadzivisa kuti zvikoro zvedu zvikurumidze kuvharwa. Nekuti tiri kuona mapolitical temperatures kuwedzera kwavari kuita ndokuwedzera kuri kuitawo makesis atiri kuramba tichiwana munharaunda dzatiri.
Ko, nyaya yemihoro yakamira sei? Matimaziviswa here kuti hurumende ichakupai zvakadini?
Takanzwa pachitaurwa nekabhineti ichinge yasita zuro vachitaura kuti mari yavepo ichawedzerwa varayiridzi. Maonero atiri kuita inenge iri $50 asi mashoko aya anoturwa mushure mekunge pakasangana vanhu veNational Joint Negotiating Council musi wechina vhiki rapfuura. Hapana bvumirano chakaitwa chakabudapo sekunzwa kwatakaitwa nevanga variko. Asi uyezve tichitarisa kumashure, musi wa27 June NGNC isati yatogara, takanga tatonzwa mashoko aibva kuna vamazima vachitoudza Herald kuti vanhu vachazowedzerwa ma$50.
Vamasaraure, vashandi vanotambira here zvavari kunzwa izvi?
Tisati tatanga kurwadziwa nekushomeka kwemari tichitarisa kukwira kwezvinhu, tiri kutarisa kuzvidzwa kwatinenge tichiitwa nehurumende, kuzvidzwa kwatinenge tichiitwa kuti mari yedu inoita zvekuanaunzwa kuredhiyo tisina.
avo vanga vari mutungamiri weatus vaobit masarauri vari parunhare kuharare nestudio 7 tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwewo divi ravo
Zimbabwe inyika iri very democratic and kana tichitaura kuti democracy tikutaura kuti munhu nemunhu anokwanisa kuita zvaanenge achinzwa kuda kuti izvi ndozvinoitisa kuti nyika ienderere mberi saka isu sebazi reprimary and secondary education tikaona munhu achiita zvinhu zvinoita kuti bazi reprimary nesecondary education rirambe richienderera mberi aiwa tinomutsigira
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuharare nestudio 7 nezuro mubotswana vatungamiri venyika vakawanda vemuafrica uye vemabhizimisi vakatanga musangano wegumi neshanu kana kuti 15th US Africa Business Summit musangano uyu wakanangana nekusimudzira nyaya dzekudzidzana kwenyika nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu musangano mukuru wekuti Zimbabwe inofanirwa kuratidzawo kuti ine zvainogona kuunza mugungano iri iyo ichiwanavo zvainowana
une zvaunoreva zvakawanda chaizvo zvinobata izvo kuti angava matambudziko ari muAfrica angaita sokushayikwa kwamabasa nyaya dzezveutano hazvingakwanisi kupedzwa nenyika imwe kana kuti neAfrica chete inenge ichida ruoko rwenyika hombe dzakaita sana America saka tinoona kuti misangano yakaita seiyi haingoitwi neAmerica chete nenyika dzomuAfrica inoitwawo nenyika dzokunana Asia uko dzinozviitavo nyika dzokunana Europe dzinozviitavo kuri kunge kuri kushandira pamwe pane zvinhu zvakawanda wanda zvinoenderana kana zvokurima tichinatsokuona kuti kwava nemamiriro kunze akasiyana neaivako makore akare okuti pamwe mvura haichanai gore negore saka kunenge kunana chipanga mazano kuti toita sei nedambudziko rakaita kana riri rokurima irori kana riri renyaya dzemari kana nyaya dzezvamagetsi kana zveutano kana zvemigwagwa ne maairports zvese izvi
musangano uyu unokosha zvakadini Professor Masocha uye Zimbabwe imire papi munyaya dzakaita seidzi
uyu musangano hauna kutanga gore rino chete watova wechigumi neshanu uchiitwa gore negore so saka mutungamiriri wenyika vamunangagwa vaendapo kuna vamwe ikoko kunoti vandohwa zvinenge zvichiitwa zvichitaurwa zvichibvumiranwa pamwe chete nokuti ivo vachipavo zano ravo reZimbabwe kuti ingashanda nedzimwe nyika sei ingashanda neAmerica sei America ichiwana chinyi mukushanda nenyika dzomuAfrica zvekare Africa ichiwanavo chinyi pakushanda neAmerica
iyo Zimbabwe pane zvainokwanisa kubetserwa kanavo kubetsera nazvo here pakadai
panenge pachida kuti pakuendwa ikoko munhu asangoenda chete achinoti pamamonya ipapo ndanga ndiri pasi kuti anga arivo monya inenge iine zvokuisavo angava mazano kune zvinofanira kuitwa pamwe chete nokuratidza zvakaitwa nechekare kubvira kumisangano yakaita seiyi nezvimwewo zvatinokwanisa kuita isu toga kuti tikwanise kuzokurudzirawo vamwe vanhu kuti vavuya vazotibetsera tinenge tatomboita zvatinenge taitavo isu toga kuti izvi ndo zvataitavo izvi zvino taakuchida rubetsero rwokuzopfuura kusvika pakati saka musangano wakakosha chaizvo unenge una vanhu vakawanda vane mari vanoda mari vane mazano amabhizinesi vana mazano okupedza nhamo dzinenge dzichiitika mune dzimwe nyika vanenge variko
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti nezuro nengo dzaro shanu dzakasungwa nemapurisa mushure mekuitisana nharo nemamwe mapurisa pamusoro penzvimbo inomira motikari pamberi pehofisi yavo yeMorgan Richard Tsvangirai House. Evans Zininga anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaLloyd Damba vanoti nhengo dzebato ravo dzinoti vari kumiririra bato ravo musarudzo dzeparamende kunyanga South vaJoseph Madziwa, vaFrancis Chikunguru, vaPaul Majarira, vaAdrian Simon navaGodfrey Chenamo vakasungwa nezuro vakazonobvisiswa mari dzefaindi kukamba yemapurisa kuHarare Central Police vachipomerwa mhosva yekukanganisa basa remutemo. VaDamba vanoti mapurisa aiva manikidzira kuti vamise motokari dzavo pamberi pemahofisi avo epaMorgan Richard Tsvangirai House.
Chaitika ndechekuti pane mupurisa wechikadzi asvika angachidraivha motokari zetara pi number plate 178T. Mupurisa ndobva asvika achida kupaka pamberi peHarvest House panopaka maofficials emusangano. Ndokubva arambidzwa nevakomana vesecurity achinzi ireserved parking yemamembers of staff nemamembers estanding committee. Iye akati hamundirambidzi kupaka panapa nekuti ndiri munyika yakasunungwa, ndiri munyika yangu yandinoda. Ndokubva angofonera reaction team. Reaction team ndobva yatosvika as if zvinhu zvakatoplanwa kudhara. Saka reaction team haina kumbosvika ichitaura nemunhu, yangosvika nekutanga kungoataka vakomana vanga vachitaura nemapurisa ayaya nemabaton sticks. Ndokubva wabandla 5 of our team members. Bati kuona kwandiri kuita MDC iri kuharaswa left, right and center. Vada kuedza kuparadza the democratic movement yakaombwa nevanhu. And muri kuona vari kuenderera mberi nekuintaisa some of our weak members nekuvapromisa maambassadorial position kuti vabude pati kuti tichazokupai maposition yeambassador, tichazodai nemaloans nemagrants, asi isu tiri kuti the people's movement haife yakafa.
Mumwe akasungwa vaJoseph Madziwa vanoti mapurisa akatadza kuvatsanangurira zvizere kuti mhosva yavainge vapara ndeyei.
Ichokwadi, tasungwa nepolisi tiri paHarvest House, tikatorwa tikaenda kucentral, tabvunza kuti mhosva yedu yatapara imhosva ipi, asi mapurisa ataza kutitsanangurira kuti tapara mhosva ichi. Wangotuzo tino mhosva yamapara inonzi obstruction, saka munofanira kubvisa find nekuti mangamuchida kurambidza kuti mota yepolisi ipake paHarvest panova pamusuo paentrance peofisi yedu yaHarvest, saka tabhadhara find ma$30.
Imwe nhengo yevachengetedzi venzvimbo vari mubandiko resecurity yebato reMDC vaGodfrey Chenamo vanoti vakaudzwa nemapurisa epaHarare Central Police kuti mapurisa aiva sungira madara kuti vaone kuti vanoita sei.
Patasvika kucentral tatosvika vakatoti iwochi tatozviitira dara kuuya kuzopaka ipa achida kuona kuti munoita sei, but otherwise vanhu vese vanga vatorwa ipapa hapana even angambonetsana nemupurisa kana kuita sei. Vanhu vanga vachida kutozouchinesa kuti kochii chiri kuitika pamota yepolisi. Saka tiri kuharaswa left, right and center as a party.
Mapurisa anonzi akazodzokazve masikati vakawanda vakatanga kuimba nziyo dzechimurenga dzekuchichidzira nekufundutsira. Imwe yenziyo idzi vaiti ndimi Mega makatanga kuronga hondo. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa kuti tinzwe divi ravo, asi mumashoko avo kumashure kuStudio 7 vanoti vese vanopara mhosva vanofanirwa kusungwa nemutemo wenyika zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Chero hazvo bato reMDC riri kuti mapurisa ari kuvatyorera kodzero nekuvatadzisa kutsvaga rutsigiro pajekerere. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarotaura pamusoro perunyararo kumisangano yavanoita nevatsigiri vavo nenyika.
Ndinoziva kuti madetractors edu nekuhwasvika tatwaro vanenge vachida kuti kumboitwa mheremhere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Aiwa, isu pachedu tisu tisingadi mhirizhonga, kwete kutoda kuita kuti vanhu vekoko vafare vokunze kwete. Isu veZANU-PF hatidi mhirizhonga, toda runyararo.
Masangano akazvimirira munyika anoti kuchema kwemapato anopikisa nekurambidzwa kuita misangano, kusungwa kwenhengo dzavo uye kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato riri kutonga reZANU-PF, mapurisa nemamwe masangano kunyanya rinonzi faz kunopa kuti vaonese kuti sarudzo hadzina kuchena uye hadziskuitwa pajekerere. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Evans Zininga.
Dare re-electoral court nezuro rakapa mutongo wekuti vaimbove nhengo yezanu-PF uye gurukota vasevya kazvikuwere havakwanise kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika sezvo vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yapfuura. Asi mukuru wechikwata chinoona nezvekusarudzwa kwavakasvikuwere vaWalter Mzembi vanoti vari kuenda kumatare zvakare kuti nyaya iyi inzwike zvakare kana kuti appeal. Mutauriri wavakasvikuwere Muzvare Jackie Sande vakaudza Studio 7 nezuro kuti chinhu chekutanga chichaitwa navakasvikuwere kana vave mutungamiri wenyika ndechekuumba homwe yemari inoita bhiriyoni remadhora ekuAmerica ichashandiswa mukubetsera hama dzevanhu vakaurawa panguva yekukura hundi.
Vakasvikuwere vavimbisa ivo kuti pavachapinda kuzoita mutungamiriri weZimbabwe vachaisa parutivi $1 billion yekuripa avo vakakanganisirwa nekurasikirwa nehama mazuva egukura hundi. Tinoziva kuti kune vamwe vati vachizvinzwa vabva vataura ivo vabva vasvoropodza vachitizvo ni $1 billion iyi inowanika ichavano kunobva kupi. Asi tinoda kuti tirangarireka semhuri yeZimbabwe kuti makore apfuura takanzwa isu kuti kwakashanda $3.5 billion ichienda kuCommand Agriculture asi pasina chinobatika chakaonekwa nemhuri yeZimbabwe kuti $3.5 billion iyi yanyatsoshanda chii chaizvo. Saka isusu tiri kuti $1 billion imari shoma chaizvo kuti iwanike chavano kunoripa vanhu vakarasikirwa nehama dzavo mazuva ekukura hundi. Tinotarisa zvakare kuti vapresident Kasvikuwere kana ivo vaakutonga vava ndivo mutungamiri wenyika vachaita kuti nyaya yegukura hundi isava nyaya inonzi haitaurike nezvayo, isava nyaya inonzi inotyisa kuti itaure, uye vakarasikirwa vakwanisewo kuti vakwanise kuisa matombstone nekurangarira mhuri dzavo dzakashaya mazuva egukura hundi kana dzakaurayiwa mazuva egukura hundi.
Mutauriri wavasevya Kasvikuwere Muzvare Jackie Sande vari parunhare neStudio 7. Asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vakasvikuwere vanofanirwa kuremekedza vanhu vane hama dzakapondwa panguva yekukura hundi vachibvunza kuti vakasvikuwere vakaregerei kubetsera vanhu vakaurayirwa hama dzavo pakukura hundi panguva yavakanga vari gurukota rehurumende.
Vakasvikuwere ndingangoti hangu zvavari kutaura izvi nai vakazvitaura kare, noti kuzvitaura nhasi because vakuda kukwikwidza mutungamiri wehurumende yeZimbabwe. Nyaya yekukura hundi inyaya yakakosha stereki inobata vanhu vekuZimbabwe vekumatebeland nekumidlands nenzira yakaoma stereki because vakarasikirwa nemhuri dzavo. Even up to now, kune vamwe vachiri kutadza kuwana even ma-ID copies because havana ma-birth certificates because vakaurayirwa vabereki nenyaya yekukura hundi. Haisi nyaya yekutamba nayo, haisi nyaya yekuti kana munhu akutsvaga mavhotsi otanga kutaura nezvekukura hundi because zvinorwadzisa vabereki. Dai anga ari munhu ari serious nenyaya yekukura hundi, dai akazvitaura kudhara ingamboita minister mugovernment yava Mugabe, akadi kuzvitaura nyangwe ari muparamende kuti panofanira kuti vanhu vakaafektwa nekukura hundi vakompensetwe zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti mugore rinorega kusvika mwedzi wapera rakatambira zvichemo zvokuchorwa kwekodzero dzevanhu zvinoita mazana mana ane makumi matatu nesere kana kuti 438. Dzimwe dzacho dzine chekuita nezvematongero enyika. MuNewsday makare magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoshora hurumende mukusunungura kubva mujeri kwayakaita vaBobby Makhaza vane makore makumi matanhatu. Avo vakange vatongerwa makore gumi nematanhatu vari mujeri vawanikwa vaine mhosva yekubata chibharo mwanasikana ane makore gumi nerimwe. Magweta awa audza vakuru vemajeri kuti vanoda tsananguro nekukurumidza. Ya tashika panguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 nene handisi kufara mhani mabvunzira mune kuita mvunzo Paul Tembani yatu yoka munoita sokunge muri kumbara nekids gloves kuda mvunzo mahard grill that man man tinzo kuti izi pachokwadi kana kuti ari kufavor zano toda kuziva isusu kuti mashaya mombe akatichamisa must die zviri pavideo sei asati asungwana nhasi toda mvunzo yakadaro kuna Paul Tembani yatu. Ndo violence yacho kai yari kurudzira. Alright. Sei mapurisa achiwana simba rokuti haakwanisi kuprotecta macitizens paanoita misangano yavo zvaarambidza vanhu macitizens kugokwe vachiti havana manpower. Asi CCC ikaita musango ikaita go ahead ikana disregard zvataura nemapurisa. Vanoudza mapurisa akazara mumarori vane vava vanepi because manpower vanga vati havana. Manpower yanoshava ndeyekuprotecta macitizens achiita musangano wavo. Asi yekudispesa vanhu kuti vasaita musangano vanoiwana. How is it that possible? Ini mari dza pajobe.
Padhuku zvamunonyarara kadu munomira kodzoro dzevanhu munodi kumirira kuti FCC temapati ite marari. Muratengesi wese amwe mapata tisikaziyana madhuku nana monzora watengesi hatifambe neCC ana baba. Tibvutire munhu ane shanduko kwete kuti aneta nekunyeperwa nezanu PF tingoba tingoyaega taneta tivhotere chamisa rume chamisa shoko ngarifambe kwese kwese mukomana ndiye anoita.
Augustin Chihuru aitori nani pana Paul Nyati. Paul Nyati hatizivi kuti ndi mukuru wamapurisa here kana kuti mukuru mukuru wezanu PF. Hatimuvoni paamire chaipo chaipo. Augustin Chihuru aitori nani aba singarambidzi maopposition kuita misangano nyangwa hayo zano yava yakaipa mugaba yava yakaipa pakurambidza vaopposition kuita musangano vava vasingarambidzi sezvinoitiwa iko zvino zvamunangagwa napo unyati wake uyu. Hatizivi kuti mapurisa iwawa vakuru vakuru vamapurisa pamakamba avo vapindwa nemweya weiko zvinozvodesa ngavazvirege. Zvotoonekwa kunze kwenyika kuti vari kuita hapana free and fair elections ingaitiwa apa kuche kwokungobira asi nyango vakati vabire gwendo guno inhema.
Munangagwa munangagwa deno rumwega waedze kukambe nochiudza vanhu chokwadi kwete zvako zvamadrugs zvauri kuita pamberi pamarari aka taurira vanhu chokwadi kuti wakakonewa kutonge nyika. Kumbiro riregerero otherwise mongono kunongoona kana kuti 20% yavanhu vangakunzwira sese vakakuvhotera asi 80% inoenda kuna Chamisa. Chamisa ari kuzopinda gore rino uchida usingadi.
Ponyati iyoyo panobvunzwa zvinhu zvashasha zari pevhu hauzivi asi zvaitwa neetwitposino zvaunoziva hausati wazwa nezvazvo uri mutengesi iwo. Ponyati uri mutengesi ramba ushandiswa nezari pevhu hatichaona magumira kwazvo.
Ini ndinongodawo kuti mundisvitsire audio yangu kunyanyanyanya kumayuthi ezano PF kunyanyanyanya masupporters ezano PF especially vakazvagwa from 1980 kusvikira 2000 apa ndinoti ndine hurombo nekuti izvezvi murume mukuru akazvagwa 1980 kumuti heri kadhi iri rekubhengi indanonichekera balance hazi kuti nocheka sei. Inda unowithdraw mari hazi kuti unowithdraw sei. Inda unondi itorerawo bank statement haakwanisi. Why? Because of Zanu PF. Ndikakuudzai kuti ruzhinji rwedu vana vatononoka wande nana Tete Mavelasi. Ndoda kukuzivisai kuti kutaura chokwadi tisingadi kukurova imbwa takaviga mupini. Vazhinji vedu takazviziva kushandisa mabank card tava kudiaspora. Saka handioni reason yekuti vanhu vanotendera kushandiswa nezano PF vachipuwa mari nezano PF. Ende chinondirwadza mari dzachoka $10 $20 ekuti unongondotenga kaloaf kechingwa one day nekadrinki zvatopera.
Adi makadipa Studio 7 napo ashamarari mese Zitiawa, sutinofara zvedu. Asi kuti mugwadi, mugwadi ngakure. Mugwadi anoti yepati yavo hairovi vanhu. And matripus indo vanoita mhirizhonga chirudzi. Kana vasirivo vanorova vanhu, vanodi kusunga vanhu vacho nokuti vanopa kuti pati yavo isvibe. Nokuti vanhu vacho vanozikanwa. Hakusiko kuti havazikanwi kavanhu vanorova vanhu. Sei vasingasungwi kuchiitira kuti imwe mosvibisa pati yedu mushure wavanhu. Vanoziva kuti vanokundwa zvine mutsindo ende vachikundwa futi chiro vakarova vanhu. Zano yavo ratichaida.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakarumbidza kubatana kwakaita nyika dzomubatanidzwa weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO pamusoro penyika yeUkraine, vachiti America neNATO hadzizofa dzakasiya Ukraine iri yega, vachiti Ukraine ichakokwa kuti ipinde mugungano reNATO kana zvinhu zvose zvagadziriswa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa ko tatambira text message yenyu asvika iko zvino. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu okuti kutidzira kuti tiri basa redu nemazvo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokumbira hurumende kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika ari kunetsa pazvikoro zvizhinji. bato re MDC rinoti dzimwe nengo dzichamirira bato iri musarudzo dzakasungwa nezuro muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti vasevhi akasikuere vasashadzisa vanhu nekupinza nyaya yegukura hundi mukutsvaga rutsigiro musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Bivai nesu zvakare manheru anhasi. Ndini Tarunoka Wande ndiri muWashington DC.